Hurumende yakasowindisa vanhu kuti avaunzi mari yemuZimbabwe kusvikira upfumi hwenyika hwagadzikana. Zvakare muchayeuka kuti vana vemuZimbabwe vanoshushikana chose mukangotaura nenyaya yemari yemuno. Nokuti mari yemuno inonetsa, nokuti nguva dza2007-2008 vanhu vakarasikirwa nemari dzavo dzakawanda chose. Saka naizvozvo hapana kuvimbikana nemari yemuno muZimbabwe. Vanhu vemuno havavimbi nemabhanga, havavimbi zvakare nekuda kwekutaurwa kwenyaya iyi, nokuti zvinovarangaridza zvakaitika muna 2007-2008. Ndosaka hurumende yanga ichitaura kuti haiunzi mari yemuZimbabwe vasati vanyatsogadzirisa zvinhu. Pava nekuvimbika nemabhanga.
Iko kugadzirira kuti pauye mari yemuZimbabwe kungatora nguva yakadini?
Inoenderana nokugona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika isu pachedu. Tingagona kukurumidza kuunganidza mari yatachitaura iyayi inodzikamisa mari iyoyo, inonzi muchirungu foreign exchange reserve. Ndo zvinofanira kunge zvichiita, ndo zvinoratidza kuti magadzirira kuti mugashire mari yemuZimbabwe. Zvakare zvinofanira kunge zvichienderana nokubata kuti vanhu vemuZimbabwe vange vaine vimbiso nemari yavo yemuZimbabwe. Saka zvinotoda kuti tiite zvinhu zvinopa vimbiso kuno vanhu kuti mari yavo inenge yakachengeteka kana tichishandisa maZimbabwe dollar. Hatichadzokeni zvakare kwatanga tichingoita kuya kungopinda mari pamari yacho isina kutsigirwa nechinhu. Saka zvinotoda kuti mutange mataurirana nevanhu, mutange maita inonzi muchirungu nation building measures. Zvinhu zvinodiwa kuti vanhu vave nevimbo, vave netarisiro yekuti mari iyi imari ingashandiswe, imari ingaite kuti vachengetedze pfuma yavo mairi. Pari zvino hapana vimbiso iyoyo.